Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 22/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inosvitsa nhasi makore makumi matatu nerimwe kubva musi wanyoreranwa chibvumirano chekubatana pakati pevaimbo vemutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe nevaimbo vemutungamiri wePF ZAPU muchakabvu Joshua Nkomo. Vanhu vekuChipinge nenzvimbo dzakapoteredza dunhu iri vapindwa nekutya kukuru zvichitevera kudengenyeka kwaita munzvimbo iyi nhasi mangwanani. Vashandi vehurumende vanodarika mazana masere ezviuru vanomiswa basa zvichitevera kusawirirana pabhajeti rehurumende pakati pemapato eRepublican Party neDemocratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yasvitsa nhasi makore makumi matatu nerimwe kubva musi wanyoreranwa chibvumirano chekubatana pakati pevaimbo vemutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe nevaimbo vamutungamiri wePF ZAPU muchakabvu Joshua Nkomo. Mushure mechibvumirano ichi, vaviri ava vakabva vaita hurumende itsva pasi pebato rimwe chete reZANU PF. Apo vanhu vari kurangarira zuva iri, vamwe vagari vomuchinoi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwawo kubatana nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa senzira yokurangarira zvakatangwa navaMugabe navaNkomo. Asa Chigorewa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vane mafungiro aya ndiva Nicholas Moyo. Vamoyo vanoti kana vatungamiri vanhasi vachikoshesa kubatana sezvakaitwa nemushakabvu vaJoshua Ngomo nevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kubatana.
Kana vachiri kurecognize unit yaNgomo naMugabe yakaitwa naNgomo naMugabe kudhara, ivo ngavachiita yavo unit neMDC.
Vamoyo vanoti kana kubatana kwakashanda nguva yakare kunofanirwawo kushanda zvakare nguva ino.
Kana Ngomo naMugabe yakavabatsira, ivo inofanira kuvabatsira nenguva yavo iyoyo kuti tione kuti zvoshuwa unit yakakosha. Kana kana isina kukosha, wai vachiirecognize unit yakaitwa nevamwe vanhu, ivo vakamirigwa neunit yavanofanira kuti vaite by now ibatsire vanhu.
Vanathan Gava avo vanga vakanganwa kuti nhasi izororo reUnity Day vanoti kubatana uku kwanga kwakanakira bato reZANU PF asi hakuna kumbotambirwa neveruzhinji.
Panyaya yeUnity Day ka ndikuona vangoitwa something that benefited ZANU PF than the country, and they imposed this holiday on us just because they were in power ka pasino kana opposition yake yakambosimba. We just followed what they were saying, but for us nothing to recognize.
Asi vagava vanotiwo kubatana kwakaitwa nguva yavaNgomo navaMugabe kwakayamura vanhu nguva iyoyo, nekudaro kubatana kwanhasi kunogona kunakira nyika sezvo vanhu vari kutambura nepamusana peupfumi husina kumira zvakanaka.
Izvozvozvo ndozvarikutaura kuti ichokwadi, because kudhara zvakabhenefita vakanga variko kudhara, but for now ezvinezvika even pavakaita unity yaya handiti dati pati yana Nkomo yayaka they were absorbed into ZANU PF. Saezvezvika is just a unit ye ZANU PF versus ZANU PF. For now izvezvika takatakwa zve unit katakatakwa zvino zvinotibata these days.
Mumwe mugari vachapiwa munyuki vanoti zororora nhasi rinofanirwa kurangarirwa vachiti rinofanirwa kuvandudzwa nekubatsana kwevatungamiri vanhasi.
Kuti yakanaka iyi kubva payakaitwa naMugabe na Mukomo takaona kunge zvakashanda. Asi dambudziko ratiri kuita nderekuti takaramba tichirecognize unity iyoyo yaMugabe naMukomo yaiye kudhara. Takuchidawo kuti paitwe unit akodhi nyowani inoinvolva vamunangagwa naachamisa tichitofamba mberi so that iyi uniti yakare yanga iri magenerations ekarewo futi. Isu takudawo yedu uniti sevafanhu vechidiki inoinvolvawo the MDC president and the ZANU-PF president vava ED Munangagwa so that zvinoincluda munhu wese magenerations achiuya, kwete kuti tinongoramba tichitaura nezveuniti yekare yemakore akapera.
Mumwe wekarwa hondo vari kudivi rezvipra Captain Mavhura vanoti kubatana kwava Mugabe navangomo hakuna kubatsira veruzhinji sezvo kwaiva kumisa hondo yemarudzi chete. Mutauri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vanoti chibvumirano chakaitwa pakati pavangomo navamugabe chinofanirwa kuremekedzwa zvakasimba. Mumashoko avo kuvatori venhau vaKaya Moyo vanoti chibvumirano ichi chakaparurwa kubatana kwevanhu vose munyika yose. Gore rinorava rechimakumi matatu nerimwe kubva pakanyoreranwa chibvumirano ichi muna 1987. Chibvumirano ichi chakaitwa mushure mekudeukwa kweropa rakawanda mumatunhu eMatabeleland neMidlands uko kunodaidzwa kuti gukura hundi. Vanhu vanodarika makumi maviri ezviuru vanonzi vakafa munguva yegukura hundi. Hurumende yakagadza makomisheni ekutsvakurudza zvakaitika asi zvakabuda mutsvakiridzo idzi hazvina kuziviswa kuruzhinji. Hama dzevanhu vakafa munguva iyi dzinoti dzinoda kuti hurumende ikumbire ruregerero uye kuti varipwe. Zvose izvi hazvisati zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vanhu vekuChipinge nezvimbo dzakapoteredza dunhu iri vapindwa nekutya kukuru zvichitevera kundekendeka kwaita nzvimbo iyi nhasi mangwanani. Zvinonzi kundekendeka uku kwazviringa dzimba dzakawanda. Kundekendeka uku kunonzi kwanzi kwavo muHarare, Masvingo nekwaMutare, kusanganisirawo nzvimbo dzemuMozambique. Mutauriri weMeteorological Service Department vaRich Zinyemba vanoti vachiri kuongorora kuti kundekendeka uku kwavhiringa zvakadini nzvimbo iyi. Mudzviti wedunhu reChipinge vaWilliam Mashava vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kufa, kukuvara kana kuparadzwa kwezvinhu, asi vaendesa mashoko kwese kwese kuti vanhu vakurumidze kuvaudza kana paine zvavhiringwa nekundekendeka uku. Mumwe wevagari wenzvimbo iyi Valuku Mhlanga, avo vanogara mudunhu raShe Musikavanhu, vanoti vange vari mumunda patanga kundekendeka. Tichakubudzai tichakuunzirai vaMhlanga muchinguva chishomanana tinotevera. Nyaradzo yevanhu gumi nevaviri vakafira kuchecheche kuChipinge mwedzi wapera yakaitwa nezuro munzvimbo iyi. Hurumende yakange yakamirirwa negurukota rezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwarazimba uye inonzi yakabatsira nemari nezvimwe panyaradzo iyi. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development Trust vaClaris Maduku, avo vakange vari panyaradzo iyi vanoti zvinhu zvakafambazvo zvakanaka, asi dzimwe hama dzevafi dzakaratidza kunyunyuta kuti hurumende haina kuva panguva yakakwana sezvo vaida kukoka hama dzavo nevakuru vakuru vemakereke kuti vavepo.
Ichokwadi kuti musi wechishanu 21 December takanga tiine hurongwa hwekuita memorial service yaisanganisira vanhu gumi vakashaya nekuda kweaccident yakaitika yerori regrifio nekombi zvakaita pachimambo business center. Saka yanga iri nguva yekuti muridzi nekunyaradza.
Ndiani akaronga zvese izvi?
Tinangoti panga pasina nyatsojika kuti aronga ndiani, asi isu sevanga vachiuya vatungamiriri venharaunda takazopiwawo mameseji ekuti kune chirongwa ichi ne musi we China 20 chakaga mushanda changu chipata pata zviri pa pakazvipanga wa program la veri zvinji vano vakaresiziva program zviva racho zvitaisira kuti pane office yekushipinga ya DA ndoyanga yakaunza message kunharaunda kuti Minister of State vagbarazinda vaikava kuchema nemhuri asiko kuona pangu zvinhu zvanga zvinonyatsa kuti fambe zvakanaka ipapo
chii chakanetsa panyaya iyi
minyangoto kwakuri kufamba vevazhinji vemhuri dzakashayikirwa vanga vachidawo nguva yakanyatsokwana yekuti vanyatso kuti chirenga chinyatso kuoneka kuti ndeche mhuri tiri kutageta vanhu vakashayikirwa uyewo sezvo yanga iri nguva yekunyaradza vaifanira kunge vakauya vakawandawo ndive machechi akakomberedza nharaunda kuti vauye vaitira tingati kuchenura nharaunda kuti pasaramba pachiita marufu nekuti nzvimbo iyi nenguva yatinayo yeholiday pane maaccidents akawanda ari kuuraya vanhu saka vaifanira kunge vakanyanya kuwanda pachitiko ndive machechi
pane vasina kufara nazvo here
tingangoti sezvo iri memorial service hatingati pane vasina kufara nazvo vazhinji vanhu tinangodai tanga chiri chigunguro chekuti zvinhu zvakapiwa nguva shoma shoma nekuti vanhu vakashaya vanhu vakawanda chaizvo zvekuti vanhu vaidawo kuti chitiko chacho chikure changa chakaita asi nyunyuto ndedzekuti chakanunuka kutaurirwa vanhu kunyanya vemhuri ndovanga vaine nyunyuto yekuti vaidawo kuti vanyatse kutaurirwa vamwe hama dzavowo dzanga dzisipo dzisina kukwanisa kunge dzazorera kuchitiko zvekuti vanhu vange vakawanda asi vazhinji vanenge vachitiwo hurumende yedo zvakanaka nekuti hurumende peyakazouya paprogram iyi vane zvinhu zvavakauyawo nazvo zvekubatsira mhuri dzakashayikirwa kuchemawo nemhuri
avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development trust vaclaris madhuku vachitaura vari parunhare kuchipinge
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yakavhara kubva pakati peusiku hwapfuura. Vashandi vehurumende vanodarika mazana masere ezviuru havasi kuenda kubasa uye vashandi vanodarika mazana mana ezviuru vari kuenda kubasa asi vasingabhadharwe izvi zvinotevera kusawirirana pamari inofanirwa kushandiswa nehurumende pakati penhengo dzeRepublican Party neDemocratic Party mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuda kuti vapihwe mari inoita mabhiriyoni mashanu kuitira kuti vavake mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico asi bato reDemocratic Party riri kuramba kutambira izvi dare reSenate riri kugara zvekare nemugovera unotevera asi hapana kujeka kuti zvinhu zvichafamba sei Yashika nguva yekuti tikupei chirongwa chakanakana nezvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri. Muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi chirongwa ichi muri kuchipiwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura namuzvare Linda Masarira, vanove mutauriri weMDC, inotungamirwa namuzvare Tokozane Kupe. Tinokutambirai nemufaro muzvare Masarira.
Tinotenda makadini vatereresa.
Aiwa, tinotenda muzvare Masarira. Tiri kunzwa kuti hamusi kunzwa zvakanaka. Zvinhu zvakamira sei?
Chokwadi hamusikunzwa zvakanaka. Nehosha yakawanikwa iri mukati memuviri wangu, asi haisi hosha inoshatira. Chii ndinosangana nemadzimai akawanda mukati mekurarama kwavo. Kazhinji iri nyaya madzimai akawanda yavasina kusununguka kutaura nezvayo. Asi tichitarisa mastatistics tinoona kuti madzimai mazhinji vari kusangana nedambudziko iri. Vachinoshayiwa rubatsiro zvakare muzvipatara zvedu kuburikidza nemari dzinenge dzakawanda dzinenge dzichidikanwa kuti maoperation acho kana mishonga inenge ichidiwa igosadzikiswa.
Muzvare Masarira, makasununguka here kutaura dambudziko ramuri kutarisana naro?
Ndikusangana nedambudziko regrowth mukati memaovary cyst yakurisa yakushayika kukura ichienda neanonzi mafibroid. Mafibroid ari kuwanika mune madzimai akawanda makore anaya, kunyanya vanenge vaabove 35, kuburikidzawo nekutenderera kunoita chibereko chemunhukadzi. Ikondisheni inosangana nemadzimai akawanda, asi vazhinji vanenge vasingazivi nekuti havana mukana yekuwana inonzi sexual reproductive health. Zvatinoona kune dzimwe nyika kutori nezvikoro zvinotarisana nemasexual reproductive health kana zvirwere zvinonangana nezvibereko. Zvizhinji zvacho zvichikonzerwa nemapirisi aya atinomwa ekudzivirira mimba, zvichidaro zvichienda majekiseni edhepo anobayiwa. Asi nekuti hatisati tasvika panhanho iyoyo mukati menyika yedu kuti madzimai kunyanya varumaruwa nenzvimbo dzakasaririra pakuwana mukana weinformation vanosangana neinformation yakadai.
Muzvare Masarira, vanhu vangade kuziva kuti muri kupi izvozvi?
Zvino ndiri kumba, ndakabuda muchipatara muchechino.
Muzvare Masarira, kune vamwe vari kufambisa mashoko pamusoro peurwere hwenyu. Chii chaizvo chiri kuitika uyezve mungati jekesere kuti vanhu ava vanhu vakaita sei?
Chinoshamisa kuongorora nawo yekuti tiri kurasa chinonzi pachivanhu chivanhu nekukoshesana munguva yeurwere, zvisinei nekuti tine mafungiro akasiyana kana kuti tinofambidzana nemapato akasiyana. Tinoongorora zvakare nekuti ndine vanhu vakaita research yekutsvagiridza kuti vanhu vangu vari kufambisa mashoko ekuti ndakabvisa mimba ndianani. Tikada kunotsvaga akaunti iyoyo inonzi Theatinvali Mutsenda. Mukada kunoitarira izvozvi, posti iyoyo haitesipa nekuti tanga tiri kunoda kunosvika kumagumo tonozi ndianani vari kudai. Zviri zvinhu zvinoshamisa mazviro kwazvo kuti tinosvika pakuvengana nekuti tine mafungiro akasiyana pakusvika pakunonyeperana kwakadaro kunyanya panguva yehurwere. Zvinhu zvinonyadzisa, tinofanirwa kuramba takatarisa kuti tiri vanhu pamwe chete zvisinei nekuti tine pfungwa dzakasiyana. Kana tichigona kunogara kugarisana nekuyananisana tichienda kumakereke akasiyana, tinotitadzisa kuyananisana nekurespektana muurwere kana kuti murufu tiri vanhu vemapato akasiyana chii. Tikada kutaurira muna January chaimo, President Emmerson Mnangagwa vakaenda kunoona Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vachimira navo munguva yavo yekurwara. Kumashure takaona zvakare nemapato akasiyana-siyana vachifambirana munguva yekurwara, chero zvazvo vachipikisana mapepanhau kana mune zvematongerwo enyika. Asi panguva yekurwara inguva yekumira pamwe chete tichinabatirana kuti dai zvakadai so zvapfuura, todzokera hedu tapora totanga kupikisana mune zvematongerwo enyika. Asi mukaona vanhu vaakusvika pakunogadzira nhema, zvinhu zvinonyadzisa zvinorakidza hunhu hwevatungamiriri wavo kuti havanai kukoshesa urwere hwevamwe vanhu mukati menyika ino. Sezuva ranhasi reUnity Day, ndinokurudzira vese vekweMDC Alliance kuti ngatidzokerei pachivanhu chaipo, richero tika pesa na mafungiro bana zvematonge nenyika tiri vanhu vamwe chete nasirwizanei mune zvematonge nenyika nezviri kunetsa mukati menyika ino kwete kusvarogadzira nema nezvohwere hwemurungu
zviri kutaurwa nevanhu pa social media izvi zvinokubatai sei semunhu wozvake uyezve semutauriri webato renyu
chekutanga inini hangu handina kushishikana nezvinotaurwa nevanhu nekuti ndinonzwisisa kuti vanhu havasati vakugona kuzvifungira pachavo vanofunga vaine kudzamirwa nepfungwa kana nemwoyo uye ndinotovaregerera kuti havasati vasvinura meso kuti vaone kuti chii chiri kunyatsoitika munharaunda mavo chekutanga tiri vanhu tine zvizhinji zvinotibatanidza pane zvinoita kuti tisawirirane ndochekutanga chatinofanira kubatisisa chepiri ndechekuti kwatiri kuenda mukati menyika ino kunoda kuti tibatane sevana vedzimba kuti nyika ino igone kunobudirira
tinokutendai muzvare masarira nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chezvinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo manga makateerera kuna muzvare Linda Masarira mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 asi nhasi machipiwa neni Ray Choto ndichiti muve nezuva rakanaka resvondo mangwana.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chimwe chezvisungo zvakabuda kumusangano weZANU PF wakaitwa kuEsgodini chekuti hurumende pamwe nebato reZANU PF vange vachitungamira muhurongwa hwekutenda midzimu nekuwanisa nyika rusununguko. Muhuruku redu tabata Ishe Nembire vaClemens Nembire kuMashonaland Central. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Ishe Nembire.
Ndatenda.
Ishe Nembire, takanzwa zvisungo zvakabuda kumusangano wakaitwa weZANU PF kuEsgodini. Mukati mezvisungo pane chimwe chekuti hurumende nebato reZANU PF vanofanira kuchitanga kutungamira muhurongwa hwekutenda vadzimu pamwe nekuwanisa kwakaitwa nyika rusununguko. Munoti iwe nechisungo ichi imisa sadunu?
Ndinokuedai vajonga kazuva yevateereri kazuva yemhuri yezimbabwe iri kumatima nenyika mubvunzo wamabvunza baba vajonga chisungo ichocho kana tingati pachirungu resolution chakaitwa zvakanakisa chose ndinochitambira nemaoko maviri nekuti nyika vajonga isina tsika haisi nyika yakatwasanuka nyika yezimbabwe nyika ine madzitateguru chitarisa vanhu vakaita sanambuya nehanda vaiva masvikiro makuru naizvozvo gwara rokuti nyika ichenurwe vafi vadzoreredzwe munzvimbo dzavo kufunga kwakanaka ikoko zvinhu zvakanaka zvinoita kuti nyika yedu iende mberi ndinodayira takakomborerwa namusikavanhu nemidzimu yedu yemuzimbabwe mamwe matambudziko atiri kutarisana nawo anogona kunge achikamuka nekuti takatarisa nyika dzakapfuma dzakazemberana zvikuru sei kunyaya yetsika dzinoitwa nokuteedzwa munyika dzadzo takatarisa zvakare nyaya vajonga yepasibonda apo pakafukunurwa mapondo mamwe aitova nenyama yemaomuredzi vakasiigwa imomo mumamineshaft zvinhu izvozvo vasi vavo vanoda kuchenurwa kudzoreredza nyika pachinhano chetsika nehunhu kuti nyika irambe ichienda mberi.
Pane vamwe Ishe Nembire vari kuti hondo yakapera pakutosvika makore makumi mana zvinhu zvaifananga zvakaitwa kare izvi pangadzipa panonokwa here kuitwa zvakadai
hongu kungave kutaurwa kana tichitaura nyaya yetsika vajonga hatisi kutaura nyaya yekuveura musoro kuti kana takaveura bvudzi mangwana rufuma rakamera ngarimere chete tsika dzinoramba dzichienderera mberi hongu zvinhu zvakanonokwa zvazvo Afinya yetsika haina chingaite chipingamishi kana zvakange zvatifana kuitika sundirapera zvinogona kuitika sundirinouya zvino zvichifamba zvakadaro hungu zvakatinonokei zvazvo afinya yetsika haisiriyo ingamisi kuti tingachenuwe mudzimu unogona kuita makore mashanu wakabata asi usati wabikirwa doro rokuti ubude asi wakabikirwa doro nemazvo unobuda wakatungamirira mhuri yake.
Zvii zvakaitwawo mudunhu menyu pakaperawo hondo zvekuchenura nyika pamwe nekutsigisawo hana dzevana vakanga vari muhondo?
Tine zvakawanda zvatikaita zvingange zvimwe zvisina kupera zvazvo vamwe taibikawo madoro vamwe kana vadzoka mumusha zvaenda mhuri nemhuri zvisungo zvatikatomboita kunational council asi ikoko handigone kutaura nyaya dzekunational council nokuti dzinotaurwa namambo Charumbira. Ini ndinongotaura nyaya dzemudunhu mangu chete kuti ndichiri kutombera kuna 1980 tichitemberera kudzoka kuvarwi kubva musango tichibika mapira tichivatsigisa hana dzavo nezvifumuro kuti vagadzikane sevanhu vaitarisana nezvakanga zvakaomarara munguva yehondo.
Imiwo mune urongwa hupi kuti mutangewo nyaya idzo dzekuchenurawo nzvimbo nekutenda midzimu?
Urongwa husati hwasvika kwatiri asi ndinodayira hwakakorozomoka huchiuya nekumukuru wedu mambo Charumbira netsigiro yavanenge vachipawo hurumende kumadzimambo. Hazvimboti torera nguva tinogara pasi togadzirisa nyaya yemabira asi zvinoenderana tsika netsika zvinosiyana nzvimbo nenzvimbo saka takangowana urongwa huchibva kuhurumende netsigiro huchibva kuhurumende. Aiwa nyaya yechivanhu nyaya yetsika ndeyedu tinobata togadzirisa chatinoda ndechekuti nyika yedu iende mberi.
Aiwa ndatenda zvikuru Changamire nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Ndatenda vajonga muve nenguva yakanaka ndokutendai mhuri yeZimbabwe vanga vakateerera muchirongwa ogara murunyararo.
Manga makateerera kuna Ishe Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndichiti muve nezoro rekrisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Chadirangarira heredzo Rainmaker ichibva kuMahurricanes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inosvitsa nhasi makore makumi matatu nerimwe kubva musi wanyorera mwachibvumirano chokubatana pakati pevaimbo vemutungamiri weZANU-PF Robert Mugabe nevaimbo vamutungamiri wePF ZAPU Mchakavhu Joshua Nkomo. Vanhu vekuChipinge nenzvimbo dzakapoteredza dunhu iri vapindwa nekutya kukuru zvichitevera kudengenyeka kwaita nzvimbo iyi nhasi mangwanani. Vashandi vehurumende vanodarika mazana masere ezviuru vanomiswa basa zvichitevera kusawirirana pabhajeti rehurumende pakati pemapato eRepublican Party neDemocratic Party. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku hizika tisenda baku VOA Ndebele.